Zoreva kuti hapana chachinja pamaonero avo, ende nesu tinobvumirana nazvo kuti hapana chachinja kuZimbabwe, because zvese zvakaitika kuti masanction aisiwe kutanga hazvisati zvambochinja. Chakachinja chete musoro wezanupf pavakabvisa one musoro vakaisa mumusoro, asi zvese zviri underlying mapolicies avo. Totarisa posa for instance, totarisa aipa, totarisa mamedia reform that isusu sevanhu vemdc have been calling for nguva yakareba. Zvese izvi zvakadaro hazvisati zvamboitiwa kuZimbabwe, saka hatisi kuona chinjo rakaitiwa rungaite kuti masanction azvisiwe.
Tichitarisa kuti nyika yakatarisana nesarudzo, munoona zvichabuda musarudzo iyi zvichizoita here kuti zvirango zvakatenderwa Zimbabwe zvizobviswa mune ramangwana?
America iri kiye zvofanira kuitiwa kuti even maelection acho aoneke semaelection ari free and free. Chekutanga, media inofanira kuvhurika for everyone. ZBC inofanira kuti ikave marali emapato ese ari kukontesta, not just ezanupf. Secondly, mareforma anofanira kuitiwa aakataurwa iwayo yekuti vanhu havafaniri kushungurudzwa kumaelections, vanofanira kuti vavhote vari free and fair. Saka zviri pavari vanhu vezanupf kuti vameke sure kuti zvinhu zvakadaro zviri in place.